kurudziro iyi iri kuitwa navakawanda mulambo ava vasingaoni asi vachiita basa rekubatsira vanenge vakuvara vachishandisa nzira dzekutamura muviri kunyanya avo vanotyoka mabhonzo munjodzi yemigwagwa vanenge vaoma mitezo kana kuti stroke pamwe nevanenge vonetseka nekutaura vanoshanda vari pamatsvingo general hospital vamulambo avo vava nemakore anosvika 20 vachiita basa iri rinonzi rehabilitation technician kana kuti physiotherapist vanoti kusaona kwavo hakuna chakunovatadzira pabasa ravo
basa iri rinoita tinoita zvephysiotherapy occupational therapy nespeech therapy izvi zvinonge zvichinvhovha vanhu vanenge va after illness or after injury vainvhovha accidents kana vanenge vachirwarawo zvavo
vamulambo vanoti vanhu vakawanda vanoshandisika zvikuru kuti vanoita basa iri sei vasingaoni asi ivo vanoti vakadzidziswa zvikuru pachipatara chemarondera general hospital uko kwavakaita zvidzidzo zvebasa ravari kuita iri
basa iri tinenge tichitodzidziswa pakudzidza kwataiita kwaitoshandisa maoko ako uchiona mamovement anenge achiitwa nemunhu so that iwewo pakuzoziva kuti kana ruri ruoko munhu achidya kunofamba so mamovement iwawo unenge wagara unawo uchimaziva mumwiri mako
vanoti pabasa ravo vanosanganawo nematambudziko ekuti vamwe varwere vakaona kuti havaoni vanogona kutadza kuva nevimbo yekuti vanokwanisa kubatsirwa navo asi vozotenda havo vave pakati pekubatsirwa nekufamba kwenguva vamulambo vanoti kunze kwebasa ravo vane munda wavakapuwa pasi pechirongwa chehurumende chekugovera minda patsva uye vanorima nekuchengeta mombe nembudzi senzira yekuwedzera raramo yavo
tine 53 hectare plot yatakapuwawo pazvirongwa zvehurumende zvinenge zviripo saka tinochengeta mombe tinochengeta mbudzi tinochengetawo huku nekuchengeta zvipuka zvose zvinochengetwa nevanhu pamusha uye takatovakawo commercial plans takamborima chibage asi zvisinei hazvo mamwe makore mashoma apfuura gora risina kumhera zvakanaka
vamulambo vane mudzimai wavo dr farisai mulambo avo vanodzidzisa pachikoro chegirl zimbabwe university kubazi reteachers development vasingaoniwo uye vaviri ava vane vana vana mambo chimbani magudu avo vasingaoniwo vanokurudzira vamwe vakarembara kuti vaite savamulambo nemudzimai wavo vachiti hapana chinotadzisa
tinana chiremba tinana magweta majaji vana deme variko tinaiva mafiziotherapist vana mulambo vana hama dziripi navamwe vana rushwaya vakawanda kudaro tine maheadmasters tine mainspectors vana mudhuze saka ndiri kukurudzira wakaremara wose kuti hapana chaunokonewa kuita chaunoda kuita
asi vamwe vadzidzi vakaremara vakaita samuzvare Melody Kotoza vanoti
kanhau yekuti 1 kuchikoro kure 15 km ndinotozosvika makumbo angu anei nekuti ni hurema hwangu huri kumakumu
asi mutauriri webazi rezvedzidzo pasi munyika vataungana ndoro vanoti bazi ravo riri kuita zvikwanisiro zvinodiwa nevakaremara
isu sebazi reprimary nesecondary education tinokoshesa chaizvo vana vese vakaremara kuti vawane dzidzo yemhando yepamusorosoro naizvozvo ndosaka muchiona muzvikoro medu tine zvakawanda wanda zviwanikwa zvavanokwanisa kuwana zvakaita seatinoti mahearing aids toitawo vaya vanenge vari mapofu vanopiwa mabhuku ekuverenga ari mubraille kuti vakwanise kuverenga zvakanaka
vanhu vakaremara munyika vanofungirwa kuti vanodarika mamiriyoni maviri ndakamirira studio 7 mumasvingo ndini Godfrey Mutimba.